Mumwe mugari wemuEpworth, amai Teresa Kamoto, avanogara kuOverspill vanoti kunyange hazvo vachifadzwa nekuti ndomuridzi wemba, izvo zvavaishuwira kwemakore akawanda, vanoti vashushikana nekutadza kuvandudzwa kwenzvimbo iyi. Amai Kamoto vanoti, nekuda kwokuti vanhu vanongovaka pamadiro, zvimbuzi nemigodhi inocherwa mvura hazvina kurongeka.
Ndine gomba riripapa retoileti rakatocherwa iri. Ndire toileti reuye ari kukugoma. Saka toona sokuti zvinhu zvacho hazvizodi hazvizofambidzana kuti tsinga dzetoileti nemvura. Kuti zvizova zvinosangana tinokwanisa kuzoita chikuzaafektwa nekorera. Saka tandichikumbirisa kuti dai tatanga taisirwa kuti mapaipi tiwanewo kuti mvura matoireti edu oendawo kwakanakawo kusaidhiwo rimwe chetewo zviri zvakadi zvakachengetedzekawo utsanana kuita vana.
Mumwe mugari zvakare vagejo mucheriwa vanoti nzvimbo dzavo dziri kuramba dzichingodimburwa dzichiita diki. Vamucheriwa vanoti nzvimbo dzavakapiwa dzaadiki zvikuru zvekuti hadzikwani kuvakaimba, kuisa chimbuzi pamwe nemugodhi wemvura, vakati vava kutyira kuti mvura dzavanonwa dzinogona kuva dzichisangana nemvura dzinobva muzvimbuzi.
Tine matenda takapuwa ma10x20 hapagoni kuisika toileti nemugodhi wemvura. Typhoid inouya, korera inouya, kudzinofamba sei?
Mumwe mugari wenzvimbo iyi, amai Emma Muronzi, vanoti nekuda kwekuti local body yeEpworth haitombofambi ichitarisa kuti zvimbuzi nemigodhi zviri kuvakwa nenzira kwayo here, vava kutyira zvirwere zvakadai setyphoid nekorera zvinogona kutanga munzvimbo dzisina mvura yemupombi.
Isusu takuda kuti tichiisirwawo matepi emvura, nekuti korera typhoid chaiyo ichaita kuti breakdown muEpworth. Zvinezvi tikanyatsotarisa ka, mugodhi chaiwo chaiwo uri kuiswa paside petoilet. Matoilets chaiwo ari kuiswa pamusiwo pemba, pekuti ndichibuda ndiri kubuda ndiri kusungopinda mutoileti wemunhu. Saka tichazove vanhu vakaita semagariro akaita saiwayo.
Nhengo yeEpworth Residents Development Association vaJames Foyer vanoti vanhu vari kupiwa nzvimbo dzekugara vakawandisa, izvo zvoita kuti vanhu vagare vakamanikidzana.
Tambudziko atiri kusangana navo sevagari vemuEpworth ndeyekuti kanzuru haisi kuita zvinhu zviri mugwara rakanaka pakuita regularization kwairi kuita. Instead yekupa vanhu vakazvigarira panzvimbo dzavo nzvimbo dzavo, iri kunotorana nevamwe vanhu vasingatozikanwa kuti vari kubva kupi. Panongosvika vanhuonzi vaiti tapega panapa 200x10 square meters. Imimi migodhi yenyu inenge iri nechepapa pedyo pedyo. Avo vari kusvika vabva vasvika vanochera toilet just next to mugodhi unowanikwa mvura nevanhu vekunwa.
Kunyange hazvo Studio 7 yatadza kubata veEpworth Local Board, mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti matambudziko ari kuEpworth anobudisa pachena kutadza kwehurumende kuisa urongwa hwakazara hwemadhorobha.
Hurumende yedu yeZimbabwe yaifanirwa kuti panguva yayakapa status yeillegal settlement yeEpworth, status yekunzi yawe local board, yaifanirwa kunge yakaisa pasi urongwa hwakazara hwekuronga muchave nemigwagwa mekuronga muchagarwa nevanhu muchafamba nepombi dzemvura, kwete zvawakaita zvekuti wanoitora senzira yekutsvaga wanovavhotera mumasarudzo.
EpWorth musha uri makiromita 12 kubva muHarare uye uri pasi peEpworth Local Board iro rakaumbwa muna 1986 uye richishanda riri pasi pebazi rezvematunhu. Nzvimbo dzakawanda dzemusha uyu hadzina mvura yemupombi, magetsi uye vanhu vakawanda vana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.